Nera kanaka muri ya Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 23, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yeHarare inowedzera nzvimbo dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19.
Christmas yegore rino yaaoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwanawanawo income indicator kudarika isusu.
Vanhu vakawanda vanoti havasi kukwanisa kuita machikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari. Mutungamiri wemDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti gore ra2021 ranga rakaoma zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti yawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 zvekuti ine vanhu vari kufamba vachipinda munzvimbo dzine zvitoro vachibaya veruzhinji nhomba yecovid-19. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vauza Studio 7 nhasi kuti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vange vasiri kubayiwa nhomba yecovid-19 nekuti vainge vasingafarire kumira mumitsese yakareba mumakirinika nezvipatara zvekanzuro.
Kare taiti vanhu vaienda kumakiriniki atedu ekanzuro vachinobayirwa ikoko, asi takaona kuti vazhinji vanga vasingazouya kumakiriniki nekuti vaiti makiriniki kuri kuzarisa, vachitiwo pamwe vanonge vakutotya kutozobatira chirwere ikoko kutoti kune kwavaungana vanhu. Saka takaona manamba zvedu anga asiri kufambirana sezvatoda kuita, sezvo ndiziva kuti tinoda kupfuura kuti tiite inonzi herd immunity, tinoda kuti tibaye vanhu at least 60% yepopulation. Saka takazoti nehurumende ngatipindei kuvanhu, ngatiendesei chirongwa kuvanhu kwete kuti vanhu vauye kuchirongwa.
Dr. Chonzi vati chirongwa chavo chekupinda munzvimbo dzinenge dzine veruzhinji chiri kufarirwa zvakanyanya nevagari vemuHarare.
Vanhu vari kutambira chirongwa ichi zvakanaka nokuti chirongwa chiri kuendesa atoti maservices kuvanhu. Saka vanhu vanozvida, ndo zvatinoti hatidi kuunganidza vanhu, ngetiende ikoko tinosangana nevanhu vari mumacommunity avo, saka vari kuzvifarira chaizvo.
Mumwe mugari vemuHarare vachi Johnson Chirwa vati vatambira chirongwa ichi nemufaro sezvo vaitadza kunobayiwa nhomba nekuda kwemitsese inogara yakareba mumakirinika.
Ndaigara ndichipopota nenyaya iyoyo yekuti kana zviri zvemisangano zvemavhoti, hurumende inotora basa iroro vachienda naro kuvanhu. Asi iri revaccination vaiti vanhu ndivo ngavauye kuvaccination. Saka apa zvekutofamba papa sitombonia kana queue zvavanga vakaita centralized. Kwaigara kwakazara vanhu vaitomuka na 5 AM. Apa izvezvi ukaenda pasi pamufakosi wakutonopuwa jebhi rako wakapasina.
Vachonzi vakurudzira vagari kuti vabude neuwandu hwavo kunobayiwa vachiti izvi ndizvo chete zvinokwanisa kudzivirira vanhu kubva kudenda iri. Dr. Chonzi vatiwo vanhu vanofarira kungwarira panguva ino yezororo vachiti ndiyo nguva inowanzobatwa vanhu vakawanda necovid-19.
Saka wangu yezine zitime Omicron ndo ya anyanyo wanda muno. Saka vachabohu ku South Africa vachawanda. Vachabohu ya unuvisitawo vachibohu kunana Botswana, kunana chivani wawanda. Isusu otineke duwa ningu vachibohu kunzume nika takasiana siana kunana UK kunana chii. Vazimbangu hati wano kunangu vayu nezulele vasati vane ma symptoms. Vachuya ku holiday. Kana vaya ku holiday avazo garanzumbe. Mwejete nukuti vangwane makuwele vasina kuya. Vanengu vachifamba. Saka mkufamba kwa rukita hatizo zia kuti varuku itaereza tinuti vaiti zukufika mamaski.
Vatican zuru yavo inotasira kuzazisa chikache urumende chekubaya vanu makuma tana tu kufamu sana zhevakari vemuguta pakupera kwe gorerino vachiti vakataza kuita izvi vachazviita munandira gorerino uya. Hurumende yakazivisa kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere cheCovid-19 nezuro uye vanhu churu chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana masere nemakumi maviri nevasere uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana mana nevana. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi manomwe nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi manomwe nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi masere nezvisere nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 3,088,672. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba Kisimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitarisira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwanzvinhu nemapunda zvinotengeka zvinonge zvichingokwira each and every time. Haina kukwana. Unozongotorawo 1-2-1 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisisa mari yatinenge tapuwa kumba kuti vanenge tiudzo tinokwana. Aiwa, haikwani.
Mugari wekudziva rasekwa extension vamelulex banda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Christmas yegore rino yakaoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu bhikozi isusu income dzatiri kuwana dzishomi hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwanaika kufara unofanira kuti utosqueeze uchiita kadziri nekutotiwane chekutenga chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda fanika uine ekokwesha hauna chaunoburitsa, unotouya une zvinhu zvishomashoma zvaunoda chiya zvauzvitenge nekuda kwekuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa but zvino akutorova kuma700-800. Saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvokuti ndatoasiya nanchitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvo hapana chiri kutombotengeka. Kune hava vanozvigona asi ini ndazvitaka. Ndinokurudzira kuti hurumende dai ichititarisirawo mashopu kuti vationere kuti mitengo iri kuitwa iyi. Vakapotawo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya amai Priscilla Ndou vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Takanga takatarisirawo kuti sengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vachafadzwa musamanyo, vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitwa vati kukwira kwemutengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemutengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta yemotikari peturu nedizi zviri kukwirawo sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva asi nekuoma kwaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kunyange hazvo gore rino ranga rakaoma munyaya dzeutano, upfumi pamwe nezvematongerwo enyika, veruzhinji vanofanira kuva netariro yeramangwana rakanaka. Vachamisa vanoti bato ravo riri kubatsira vanoshaya nekuvapa zvekudya munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vanotiwo veruzhinji vanofanira kubatana pamwe nekugarisana zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navachamisa naRay Choto weStudio 7.
Gore rino 2021 kwatiri kumatongerwo enyika ranga riri gore rakatakanangana gokorodzo unganiko batanidzo kubatanidzwa kwevanhu vezimbabwe vagari vezimbabwe panyaya yekuti munyika muve neshanduko. Tinofara zvikuru kuti nyika yakadayira izvi munhu wese ruzhinji rwenyika matima nenyika vakanzwa vakaona vakatenda zvechokwadi nyika yedu inotoda mubatsira pamwe chete inotoda kuti tipe humwe inotoda kuti tiite kukomba nekoko tibatsirane kuti tigadenda wobatsirana saka tinofara kuti izvozvo shoko rakatinhira munyika kuti panobikwa gumano rouchenjeri gumano reshanduko gumano rokuti dei nyika yava nekutungamirira kwedu asi mukatarisawo gore iro rinoi ranga rakaoma zvikuru rakawanda kunyaya dzekurarama vakuru vakuru vakanga vachirarama vakatisiya kukatarisana nadhewa katarisawo munyaya dzedu matongerwo enyika vakuru vakuru vakasiyana siyana vakashayika saka takaona riri gore ranga rakaoma zvikuru 22
zvii zvamuri kukurudzira veruzhinji kuita munguva ino yezororo rekisimusi negore idzva?
Zvozvochoreva ndezvekuti pakisimusi pano totokumbirisa zvikuru kune upi neupi zvake mugari wemuzimbabwe ungava unobva kumasevelland mationaland manikaland masvingo kwese kwese kunana midland toda kuti munhu wese awane mukana wokuti taure ite nyaya yemhuri ite nyaya yemacommunity toda kuti munhu wese aone kuti aite chimwe chinhu uye mubatsiranwa uye mukomberanwa nemubatanidzo wemabasa wemaoko kuti munhu nemunhu akurudzire hama yake angava mwana angava mukoma angava munina angava hanzvadzi angava vabereki kuti munhu anyorese kubhosa munhurume anga ari pakota kuti ndocherisira ichaita kupinde kuchinura nyaya yekuzarurwa kwematambudziko ari munyika medu.
Kune vanhu vakawanda vanoshaya muupenyu vachamisa, imi sebato mune urongwa here hwekubatsira vanhu vanoshaya ava takatarisa munguva yatiri ino yezororo rekrisimisi negore idzva?
Zvakanyanya mukatarisa gore negore tine chirongwa chakasimba zvikuru chatinoita chepresidential charity dinner. Asitipfuura kudaro tinotsvaga vanobatsirika nevapi vachinozama kunobatsira. Uchati vachirongwa chaane makore akati wandei tichiita tinongozama kugara takuziringwa zvakanyanya matongerwo enyika, asi isusu takati iti hatinei nezvematongerwo enyika. Ibasawo ratinoita rokuti kutungamirira nyika tinoreva kuti unofanira kunge une zvaunoitawo zvinobatsira papfundiso kuvanogara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tine zvakawanda zvatiri kuita, zvatatiita machildren's homes, maelderly vatinosapota, mapdc atinosapota, zvakasiyana siyana munharaunda dzakasiyana siyana.
Mashoko enyu ekupedzisira ezororo kuvana veZimbabwe vachamisa?
Mashoko edu ndeekuti ngatirei tine tariro, nyika yavapedyo kunaka. Zvakaitika kuMalawi vakawanawo nguva yavo yeshanduko, zvaitika kuZambia vakawana nguva yavo yeshanduko. Isu tava chidanho achidana chekuti tipindewo pakuva neshanduko munyika ino yeZimbabwe. Hakuna dambudziko rinogara ririko, hakuna mhinde inogara iriko zvachose.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Hatinaukwanisa kunzwa divi reZANU PF sezvo mutauriri mutsva webato iri vaChris Mutsvangwa vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Security Council rakatambira zviri pamutemo nezuro chisungo cheAmerica chekubatsira Afghanistan nerubatsiro pakangwarirwa kuona kuti chikwata cheTaliban hachiwani mari iyi. Nyika dzakapfuma dzekumawirira dzakanga dzabata mari inoita mabhiriyoni nechidimbu chemadhora ekuAmerica kuitira kuti isashandiswe muAfghanistan kubva pakatorwa masimba nechikwata cheTaliban muna Nyamavhuvhu. Vanhu vafa muMadagascar kubva musi wemuvhuro zvichitevera kunyura kwakaita ngarava inotakura zvinhu wasvika pamakumi masere nevatatu. Ngarava iyi yakanyura kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kupesana maonero avo pamashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti madzishe haafaniri kushora mutungamiri wenyika uye anoita izvi anogona kutorerwa umambo. Izvi zvinotevera mashoko aishe murinye wekumasvingo ekushora uori muhurumende vachiti unogona kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatadze kukunda musarudzo dza2023 kana kupidigurwa nemauto. Ishe Murinye vakaberekwa vachinzi Efias Muroda wafa uye vanozvitiwo inhengo yeZANU PF. Vachiwenga vakabva vatiwo Ishe Murinye vanofanira kuongororwa nebazi rezvematunhu nekanzuru yemadzishe uye vakaonekwa vaine mhosva votorerwa matano. Asi mutungamiri wedare remadzishe Ishe Fortune Charumbira avo vari kunzi vaferefete Ishe Murinye vakaendeswawo kumatare edzimhosva nesangano reElection Resource Center vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 281-2 chebumbiro remitemo chinoti madzishe akatora mativi panyaya dzezvematongerwo enyika. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti Ishe Charumbira vainge vatyora mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Totanga nayo kubva zvakataurwa naChief Murinyi. Pane zvinhu zviviri zvinobuda mustatement yavo. Chekutanga vanosoropodza corruption zvikuru sei panyaya yema minerals ende sa mambo chinhu chakanaka kana ma leaders vachi choropodza huri pane kuti vave vanhu vanoda kuti zvinakire ivo akapiwa mari nekambani iri kumaina ichipira nyika ichipira community yake iye anotanga kuchenesa kuti zviri kuitwa pano zviri right kwozotiwo zvekare vamurinyi vakataura kuti ivo inhengo yeza chinova chinhu chakaipa nechikonzero chekuti madzimambo haatarisisi kuti vadeclare political allegiance yavo vavanhu vanofanira kunge vari pamusoro peparty politics maringe nebumbiro remutemo wezimbabwe tochitarisawo response yavachivenga kuna vamurinyi vachivenga vakaenda kunovhundutsira madzimambo ese vakavatichirai makomba mutara musvike muchiti izvi hazviitwi kusoropodza vatungamiri vehurumende nekushora corruption izvozvo zviri wrong madzimambo vanhu vanoremekedzwa havafaniri kutorwa sevana vadiki kuti vanonzi cherai kagomba musvipe ndinoona sekuti vachivenga vanga vava kutaura sekunge nyika ino yese its a huge barrack vaakushandisa command politics ndinofunga kuti kunyange kudayira kwanga kuchiita madzimambo vairatidza kuti havasi kufara nekudukupiswa kwavakaitwa navachivenga saka izvozvo tinozvishora tinoti panofanira kuva neruremekedzo neseparation of powers vachivenga ngavashandise simba ravakapiwa nehurumende neconstitution savice president wenyika asi havasirivo the absolute power muzimbabwe
vadzikiti munoonawo sei
zvino zvinozivikanwa kuti madzishe ane paanogara osangana neutungamiri huri kutonga nyika politically vachitaura nyaya nenhunha dzavo dzavanoona dzinoda kuti dzigadziriswe zvino kana vaakuita savachamita kuti vakangona vakasvika parufu votanga kutaura maererano nezvematongerwo enyika vanenge vapfeka jaketiri vanenge vapfeka jaketiri epoliticians chief pamakuva tinoziva zvavanofanira kutaura nepaanofanira kugumira yesu vakatotaura zvavo kuti vakataura zvinoetwanoti pamwe pada vanhuwagama zvavo nemutungamiri wenyika asi vakaabusa platform yerufu saka tinoona kuti zveshuwa vachivenga vakaverekodzere kuzotaura mashoko avakataura varivo kugumbuka maererano nechiitiko chimachizo kuti vanoziva pane zviitiko zvofanira kuti zviitike nenguva dzekuda kuti dzitaurike nyaya dzakafanira idzodzo nokuti machifu vagara vachipuwa platform iyoyo tikatarisa kutori nechief council iripo nekuti thekaindonibebos kuti mazivivetiziiwaiesaisrit hafanira kunzi mataurire nyaya yecorruption havana kungotaura izvozvo asi zvakati matauriro nepamazvitaura dai machera akakomba mazoziva kuti pane maforums atinokwanisa kuti tiremekedzane vari kutonga nyika dziripabhuriki neni madishe hereditary traditional leadership irimo munyika
vamago munoti kudi
ya zvimwe zvavari kutaura ndinotenderana nazvo zvati panyaya yehuori yekushora corruption vachivenga pavanga vachitsiura madzimambo havana kutaura nyaya yecorruption kuti vari kugamuchira zvakataurwa nachief murinyi vanga vachingopopota vachingobhebha moto kuti hazviitwi saka tichitarisa kuti nyika yedu yaparara nehuori ndaifungidzira kuti zvakataurwa nachief murinyi zvinhu zvekuti vachivenga kana vari munhu ari siriya kurwisana necorruption uye vachida kuona zimbabwe ichibva muurombo ichienda mberi vaifanira kukurudzirawo zvekare madzimambo kuti musarambe makanyarara kana pachiitwa corruption mucommunity menyu saka ndakaona sekuti vachivenga vari kurwisana nevanhu vanorwisa uori munyika chinowa chirwere chiri munyika yezimbabwe
petai nyaya iyi tinzwe vadzikiti
zviri pachena kuti vamurinye vanoziva kuti tine zimbabwe anticorruption commission yakamirira nyaya dzecorruption tobva tadzoka zvakare vamwe vachivenga vanga vane kodzi rekuda yekugumbuka vanotamba kuti chifu vakataura vai treasonous statement yavo vakataura izvo vachitaura kuti involvement of the army vachitaura izvo nezita ravasimaanda mukuru wavatungamiri vemauto pamutemo vaigona kutosungwa chifu murinyi nemashoko avakataura iwavo asi vachivenga vakazvidukupisa vakati tegaindozovatsuura pale mama mazishe iye kumizishe
nengo ye ZANU PF va Gilbert Dzikiti vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanga vachitaura vari parunare kwaMutare. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra2021 ranga rakavaomera zvikuru uye vanotarisira kuti gore ra2022 ringe riri gore rinovarerutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Diki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vazivanai muzorodzi vanoti vakaratsikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti kuoma kweupenyu kwazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra2021 musanga zvidhura chaizvo zvinhu ngazviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hwofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma zvichireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisero vasingaiti mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore rino ra2021 ngarasvika pakunopera. Matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura mudzimba muno mudhorobha, izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro tichiwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona ndirokuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titumwe kuenda kuhoni musango munotyisa nevabereki tozodzoka takaneta totanga kubika. Saka tanga tisina zororo nekuti kubva kuchibhorani woenda kuhoni sevanhu vekumaruva. Saka gore rino rapera haro asi raiva rine zvikwezvero zvakawanda kwatiri sevasikana.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirizhonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa pamwe nekuponderwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Isu sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika nokuti kwaiva nemhirizhonga yaiitwa nebato reZANU PF. Mukatarisa gore ra2021 ndo gore ratarasikirwa nacomrade Nyasha rekwaGutu akaabductwa akarobwa pakaitwa president of visit. Gore ra2021 ndiro gorezve ravharwa vamakombora rezvishe up to now vachiri mutirongo vachipomegwa mhosva yatisingazivi kuti yakamira sei. Tikatarisa ndogore futi rasungwa vana Silia naJohana Nomasvingo. Tikatarisa ndogore rasungwa TV9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wevechidiki muZANU PF vachausumunganasa vanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga umwe hurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANU PF nehurumende yavamuna ngagwa mugore ra2021 apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa panyika yose, takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektura akawanda achigadzirwa nemafektura amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu. Zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021 muzvare lorenyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa.
Isu sevechidiki vechidzimai tinotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama tiwanawo mabasa zvigotibatsira kuriritsira mhuri dzedu diki dzatinenge tinadzo. Uyezve tinoshuvirawo kuti mitengo haisi kuzokwira mutarara gore rinouya. Pamusoro pazvo dambudziko remvura nemagetsi zvatiri kusangana nazvo zvinotarisirwa kuti richange rapera gore rinouya, zvinova zvinotibatsira kuti tigorarama zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mgodzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodzwa vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yavana kuchitonga muna 1980. vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongero enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki.
Saka mapolitical parties anofanira kuita open up mapositions ari influential kuti vana vadiki vapindewo muzvinzvimbo zveutongi zvinoita kuti ivo vawanewo upfumi. Wenyika ino
vamugodza vanotiwo vanoona gore ra 2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo za 2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhlaka 23 Mpalakazi 2021, Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahlile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi seKhisimusi.
Amapolisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela iKhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Yalo nyaka kunzima sibili, akula nto eraithi njalo siphakathi kwanale lockdown, akula nto ehambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokuhlela siyahlela ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo eyingelazihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwi-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini, and khonokhana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu, akula dignity laphana.
Izakhamizi zeKwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa eklinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa uzulu olungiselela ikhefu leKhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Iningi labantu liyaphithizela emzikini yedolobho belungiselela ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela iKhisimusi kodwa ngakwelinye icele iCOVID-19 layo ibathwalise nzima.
iKhisimusi kuyisikhathi sethu sokuthi sicelebrate ukuzala kukaJesu. Manje ngenxa yeCOVID sesaba lokuphuma siye ebanganini siye ezikhupha nje. Kuthi kunjalo sesaba iCOVID lamasela. Ungathi asebhahlile, ungathi asemaningi. Kuba bengezwa nje ukuthi kulo muntu ofikileyo uzothiwa kwabona sebekhona.
Ukhansila kaWard 17 emele loWard 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahile kulezi insuku abantu ngakho ke kabajabulele iKhisimusi ngonanzelo. Lelo
ubusela bubhahlile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi seKhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu banathe kakhulu becine bexabana besilwa, abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Uthathe intambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni njalo lamapolisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uZulu. EZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugqekezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%, kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lo lingelazi hlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni kukanti-ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha we-Omicron. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi eminyakeni edlulileyo ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wisdom Thombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Eqinisweni kunzima njengathi abantu abakhubazekileyo kasitholi ama-grants from ikhulumende yethu, kasitholi lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezigqoko ezintsha, abami bazawatshazwa lezo zindala, bagqozwa lezo zindala. Lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
UNkosikazi Filda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo. Onguye omdala yimi, ngingumfelokazi, asila kudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu, mina ngiyalima umbhida, isitheba sesisweli, siyapheka umbhida sizidlule isitshwala. Akulalutho oluningi esingalupheka.
UNkosazana Simosihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Yalo nyaka, hayi, kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, awulanto ehambayo, into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokuswela, siyaswela ukudla kunzima, ezitolo lapha kuyadula, akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. UNkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya inzima ukuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo and samiswa imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura. Labantwana abasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sibili.
UNkosazana Praxedes Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lo nyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu obhodi osisi besikhangelele ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya, zindlala zodwa emakhaya.
UMangoye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu, khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani, angila ngitsho kokubamba khona okokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba ubuhlungu phakathi komcabango ukuthi kambe imuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
UNkosikazi Elsie Moffat ulomuzela upane obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu. Ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke. Asenelisanga ukuya emakhaya sabe sesihlalele le muli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi. Njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha we-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lonyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. Ngiyimele Studio 7 igama ngu-Ezra Jesus Banda.
Sebe poste bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,404 asebe banjwe iCOVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhulu lele ngxenye 147,669 zabagule baphepha kulo mkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kulomkhuhlane selikuzigidi eziphezu kwezine 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu 3.1 million asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni i-first ne-second dose. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakhamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lwe-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo umnumzana Mandla Nkala ongusomabhizimusi uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni yeWhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela ongumbono wathathelwa phezulu ngabaningi.
Baye besegcekeni and they exposed to umqando nxa kuqanda, they exposed to ilanga nxa kutshisa nje obonta ilanga belitshisa ongakanani, they exposed to umoya. And worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And the worst abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe uNkosazana Lungile Masuku, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phande kwefensi wonke umuntu uyabe bona abantu beselayinini and khona khona kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Umnumzana Methuseli Moyo isakhamuzi seGwanda uthi amalungiselelo okwakha sekubanga eliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imethekeli yonke egoqelekayo nje edingakalayo ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. So ngathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedonsa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansela umnumzana Thulani Moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawunda amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudingeka ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje uhlelo asihlizweni bomama sikhanye la okwenziwa ngabesifazana ukuhlelela imuli ngalesisikhathi sekhisimusi kanye nokumelana lokufanele COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzanu-PF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoya umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelana kwesivumelwano somanyano ese-Unity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzanu-PF ngesikhathi uMoyi uDumiso Dabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF zapho bamanyana leZANU-PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele wezaphu elomnumzana Joseph Chuma oweZANU-PF.
Ubaba Nkomo wathi sihlala phakathi wathi kona bantu bamubikashwita napha lapha engilithiya khona yikho lapho esizokusise khona. Ngiyacongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isikhundla soba ngu-Secretary General wezaphu entsha, ngoba izaphu endala wabambana leZANU jongwe yikho lokho sokuyiZANU-PF kathesi. And kuloku kukhona
babonana ungampendulo sithi lapho Juma
abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngefosi bengela choice ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZANU. Asokubambana laphana yokujoyina iZANU kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZANU lokubulawa. And ngaleso sikhathi kubaba uNkomo leZebra babefake izikhali phansi number one. Okwesibili, babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uZANU uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe lokhu ehamba sibile sebenzisa isifungo sokuthi PF isifungo asithola mhlaye chada loZaphu. Hayi, uZaphu usedlulile phambili usechade lomfazi omutsha.
Chuma, ngangampendula singamafitshane khonapho ukhanya ngazani ukuthi abasalayo khona ngale lokhu ebelulengile nje besele bodwa.
UZANU ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Xa wena uZaphu ungasilathando sizasebenzisa uthando lwami lukaZANU siye phambili. Akuna divosi ekhona, siya phambili mfowethu. Sisonge abana yiko ndena hayi nakho lokho kuvukayo kuyeke usowe uvuka ukutsha kodwa lokana kwakudala kulokubambele kukhona sibili. And look, akuna lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata i-democracy and kuyacreata i-competitiveness lama-checks and balances. Kodwa sibili okhuna iqiniso like Israel li pointing out i-age le ira yabantu labana abasungula into leyi abantu engibangikhona sebasijiya sebazidlalela so kusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo. Kodwa-ke akutho ukuthi ngenxa yokuthi bona sebehambile sobe silahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo. Siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho lapho esikhuthana khona ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka nxa siphakathi kohambo olude kangaka sizakhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize. Kodwa akutsho ukubana sokulahla imbeleko ngokufelwa uhle ungahanta akusela kumntwana ozazalwa ngemva kwakho nokho. So sizayala silokhu sihamba sikhona phana sizayala silokhu sikhumbuza sikhumbuzana ngendaba e-unity ngale yenzakalayo. Le unity vele yenzakala ngesikhathi sempi kuzathathwa uDluse kuzokufika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje. Siyayala silokhu sihamba kwaphana yikho okukhona ohanana abafowethu nabo sibafisele mhlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana senza ama-checks and balances i-democracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa baba uJuma babonana pho-ke laba abasele phakathi ubona nganizani kwini asebekwenzile okuveza ukuthi kule kulo manyano njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni
okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years. Abanye bakhona izaphu bebeyijoyine ngo-78 ukuthi ukuthi bese bechithe isikhathi eside bekuzanu ukwedlula isikhathi abadabekuzapho kuyatholakala ukuthi umthetho kaZapho izimfundiso kaZapho igugudeke ize iphele so hayi kuyatholakala okwesibili abanye bengaba behlalele ukuthi njoba basemsebenzini laphayani uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphana izimota asikusoli vele umuntu nxa esebenza kahole okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest mina ngihlale phansi izolo sibuzane ukuthi how bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge-unity lay esithi khona noma uzapho engasekho phakathi kwayo sa-achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hundi amanye ama-region ephumelela esiya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibini le-midlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le-infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lo mgwaqo lokhu saba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokhu saba lozibuse kulama-properties kazaphu le-zipra athathwayo lokhu saba nozibuse kabiselwanga kuzathiwa yiye ama-properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni kodwa bangakunanzeleliyo ukuthi ama-properties lawa athengwa imali yama-individuals abantu bethu abafa ngegugura hundi abakangcwatshwa uzananzelela ukuthi khona labantu bakazaphu lozipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sitshini kwesisixa noma sitshingile kungabi lento yenzakalayo lezi yizo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjwananga
lapho-ke sizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Mthulisi Anana owezaphu lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudale le Central Committee. Kwezemidlalo lidla amahabula iqembu leBhoso 90 umncintiswano wewafawafa lapho eselifinyelele khona esigabeni se-semifinal. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhulumemba kunqoba abakwenze iqembu le-Ajax Hotspur emdlalweni wesigaba se-quarter final, umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yewafa wafa.
Sine target yethu vele yokuwina iqembu le, but we taking it one game at a time. So sesiplanela iwanki ngoba iye sihlangana layo. So siyayiplanela, siyayazi ukuthi banjani. Abaningi abafana abaningi basewanki basuka kithi khonapho kuBhoso 9 about 4-5 babedlala kithi kithi ngapha. So we are planning ngayo, asikwazi ukuthi fixe ngkona ezabanini. I think it's about after Christmas break. But abafana bethu we are still pushing them ukuthi even if sasibrekile, but they will be working. So ngama-programs ukuthi bebesebenza, bebezipusha, bebetraina lapho abakhona ezindaweni zabo.
Abafana beBhoso 90 banqobe be Ajax Hotspur ngo-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa kusigaba se-quarter final. Isikhathi besesidliwe ngumangoye zingutshiki lobhanqa 3-3. Nakusigaba sakuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa 3-3. Iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Elinye iqembu elidlulele kusigaba sesemifinal ngele Arnel lona elinqobele emakhandeni Pirates nge-1 kanya. Umqeqeshi we-Arnel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze bafinyelele kufinali yomncintiswano wewafa wafa.
Esikukhangeleleyo ukuthi umdlalo wenguqu uyasuka ngoba ungasuka ulungisele, ucabanga ukuthi ulungiselele kuhle, ufike uthole ukuthi odlala naye ulungiselele kuhle. So uyasuka but njengeqembu sinothi siye phambili sifike ngathi umede kufinali yonaleyo.
Iqembu le-Arnel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba se-semifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe le-Kazmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshikilobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi. Umncintiswano wafawafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeli. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sile qembu elicula umdumo wezokholo ele The ATM Gospel Worshippers. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
iliqembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le single yalo elesihloko esithi Rikalibala Jwang okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyabingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa eMplumtree. Empandeni kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kungabantu esisebenze nabo kulesi track yethu esazibiza ngothi ATM the ATM ke kungama initials wethu amagama wethu.
Kuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu ngesikhalangana ngesindebeke. Ichazisa ngesimo somuntu ke umuntu osempilweni enzima ukuthi ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jwang mihla eyena ebuhlungu inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti Adolf lapho echaza khona ngesimo somzali omshiyileyo okungaleso sikhathi so akayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zokunzima.
Itholakala ngaphi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinje the ATM Messengers Gospel Group iyavela and then uzidownloadele uzienjoyele. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusekukhulu impela okuzayo, lihlale nje lilindile. Kanti ke njalo amazwi esiwashiyayo kubantu sithi dudu kuzihlobo nabangane bonke abalahlekelweyo ngesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, siyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le the ATM Gospel Worshipers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa akubulawayo asephume ijumo ihamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Siludobake lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupractice Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.